Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vatenda kuti vachamisa nhasi vanyorera tsamba kukomishen iyi vachida kunzwisisa nezvekudanwa kwavo mangwana kuti vape umbowo.
Vachamisa vanyora tsamba kuna Mashante vanga vachibvunza kukomishen kuti kana zvayakavadana ichada navo here vamunangagwa navachiwenga nokuti vakataurawo kukomishen vachibvunzazve kuti nyaya yacho yavanyatsovadanira ndeipi, zvakataurwa zvacho ndezvipi, vanokwanisa here kutipa information yakazara pane zvavanoti zvakataurwa pamusoro pavachamisa. Ndo zvavabvunza kuti naivo vakapa makomanda ava vachadanwavo here kana kuti vari kudzivirirwa necommission, nokuti pane vakataurawo vemauto kuti vakapuhwa mvumo yokupinda nokunoita zvavakaita navamunangagwa.
Mutauriri wekomishen iyi vaJohn Masuku vatendawo kuti vawana tsamba kubva kuna vachamisa.
Komishen iri kutarisira kuti vachamisa vauye kana vaine zvichemo vanozozvitura kukomishen, asi iyo kusvika pari nhasi vakatarisira mangwana vari kutarisira kuti vauye kuzopa zvichemo zvavo kwavari.
Ko, vamunangagwa navachiwenga vachakokwawo here kukomishen iyi kuti vape umbowo? Tabvunza vaMasuku zvakare.
Komishen inosheedza vanhu kana yaona zvakodzera kuti panguva iyoyo vange vachisheedza ngana nangana. Saka pari zvino vakaona zvakakodzera kusheedza vachamisa, vabiti, vakunaka navamashamombe. Uyezve kune mamwewo masangano achauya achizopa umbowo hwawo pamwe navamaphosa vanova murumewe ine mudzimai akashaya panguva iyoyo. Saka ndivo varipo izvozvo. Kana kuchizori nevamwe vachazosvedzwa, komishini ichazivisa kuti vachatera danangana nangana.
Asi vachitaura neStudio 7, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati vamunangagwa vakakokwa vanoenda.
I can assure you kuti vamunangagwa vakadaidzwa vanoenda, because it's very low abiding. There is never a time when president was subjected to go, was invited even to parliament and did not go. He has been in the government for a very long time, but check his history. Yes, we are yes. Pavano Bunzo Mbunzo Ano Pindura. Pavano dies on him, he has always subjected himself to the law, and he took an oath. Yoku obey a constitution. Yoku live by the constitution. And he will live by his oath, like he has always done.
Vabiti kuburikidza negweta ravo amai Beatrice Mutetwa vakanyorawo tsamba kukomishen iyi vachiti vanoda kuti vawane mukana wekubvunzurudza vamwe vaipa huchapupu hwekuvaroverera. Asi vamwe vari mukomishen iyi vaudza Studio 7 kuti komishen yavo haisi kuzovapa mukana wekuita izvi. Kusvika pari zvino vanhu vanosvika zana nemakumi mana vapa umbowo kukomishen iyi. Mangwana ekare pari kutarisirwa kuti pachadaidzwa imwe nyanzvi yezvemabara kana kuti ballistic expert kubva kuZimbabwe Republic Police kuzopa umbowo. VaMasuku vatenda kuti pari kutarisirwa nyanzvi iyi kukomishen yavo. Umbowo hwenyanzvi yemabara uhu hwakakosha zvikuru sezvo pave kukandirana nyoka mhenyu kuti ndiani akapfuura vanhu mushure mekunge vakuru vemauto varamba kuti mauto akaenda kunobatsira mapurisa kumisa kuratidzira ndiwo akauraya vanhu. Vamwe vanoti vane mavhidhiyo anoratidza kuti mauto ndiwo aipfuura vanhu musi uyu. Mutauriri wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vanoti vanhu vakarapwa nesangano ravo vakawanda vakapomera mauto mhosva yekuvapfuura. Pane mashokowo ekuti vamwe vanofungidzirwa kuti vasori vaida kutora mumwe mutumbi kumoshari kana kumanikidza vana chiremba kuti vati mufi ainge abayiwa nebanga kwete pfuti. Dr. Nyamande vanotsanangura.
Inyaya iri tricky uye iri sensitive, asi isusu mukukombaila kwatakaita ripoti yedu taishandisa information yataiwana kunana chiremba vanobelonga kunetwork yemadoctors for human rights. So on that particular incident, kana muchiri kurangarira munhu akabuda pacommission of inquiry vachitaura kuti vaizenge vamwe pane vakawanda vakabuda vaitaura kuti vaizobatsirwa neZimbabwe Doctors for Human Rights kuti magwaro ekuti vanhu vakashaya vakashaya sei kuti anyorwe kwazvo. So tinoona kuti vanga paine yatingati lack of transparency in terms of documentation yekuti vanhu vakarasikirwa neupenyu vakarasikwa sei. Tingati panga paine attempt yekuda kuzama kunyora kuti vamwe vakabayiwa nemapanga yet vano zvanga zviri pachena kuti vanhu vakapfurwa nemabara epfuti. Kuti vakapfurwa nani zvinogona kunetsa for isu vana chiremba to exactly point kuti munhu akapfura vanhu ndiani.
Asi vachitaura pamberi pekomishen iyi, Brigadier General Anselm Sanyatwe vakaramba kuti mauto ndiwo akapfura vanhu ava.
The particular soldier that the video you are referring to was taken whilst on kneeling position. Yes, indeed, he took that position because he was avoiding missiles that were being thrown to him.
Musoja wamuri kutaura nezvake muvideo akatorwa mufananidzo akapfugama. Hongu akatora chinzvimbo ichocho nekuti akanga achinzvenga matombo aikandwa kwaari, asi nekuti mutemo unoti pfuti yekuyambira vanhu inofanirwa kuridzwa, musoja akamira. Ndosaka mukuru wemauto iwayo akaona musoja uyu anove sergeant akamuti, simuka, usatya matombo ari kukandwa, haakuurai. Saka akatora matanho anokodzera.
Commission iri kutanga kusangana mangwana kuCresta Hotel muHarare, asi iko zvino iri kuita musangano waatanga na 5 Maneru sezvo vamushante vapinda munyika nhasi vachibva kuSouth Africa. Panopera musangano wanhasi, panofungidzirwa kuti ndipo pachakwanisa kuti vachamisa navabiti vapindurwe tsamba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.